Nasi tasangana semusangano weMDC takatungamirirwa nedare reNational Council rinova iro ndiro dare guru rinotungamirira musangano wedu pakati pemakongres anobatwa mushure memakore mashanu. Saka nhau huru yanga iripo ndeyekupedzisa basa ratakavamba patakaita kongres muna December 2022 gore rapera. Hatina kunga takapedzisa basa riri kongres kuburikidza nekuti nguva yatakapuwa maringe nezvematongerwo enyika takanga takapuwa nguva shoma haina kuzokwana kuti tipedzise basa redu rese rekongres. Takasiya zvinhu zvakanga zviri maringe nekunatsa bumbiro remutemo reMDC.
Zvii zvasungwa mumusangano uyu kana kuti mune zvamati masunga here kusvika pari zvino?
Nhasi uno tinofara kuti tagona kubuda nejekeso yakanaka maringe nebumbiro remutemo reMDC. Zvimwe zvezvinhu zvatanga tichibata zvizhinji zvatabata asi zvikuru zvikuru ndezvekuti nhau yemanominations kana kuti kudomwa kweutungamiriri hunofanira kuti hutungamire musangano wedu kunobva kupi. Zvinhu izvi zvinhu zvanga zvisina kujeka nekuti mutsika yeMDC kwaigara kuchinzi vanhu kumaprovhinsi ndo vanodoma asi zvakanga zvisiri mubumbiro remutemo. Asi nhasi uno tinofara nekuti dare guru reNational Council ragona kuti ripe an adoption kana kuti ripe resolution yaadoptwa nhasi yekuti zvamumutemo weMDC kubva nhasi kuenda mberi kuti maprovinces ane kodzero yekuti asarudzira anhu kana kuti utungamiriri kana kuti adome utungamiriri. Asi National Council yanga yagara irimo mubumbiro reMDC kuti inokwanisa kuita zvinhu izvozvo uye ndo zvatakanga takaita tichiteedzera bumbiro redu remutemo weMDC kuti National Council ine kodzero yekuita manominations kana kuti yekudoma utungamiriri. Ndo zvanakaona zvakaitika paExtraordinary Congress mushure mekufa kwavatsvangirai. Ndizvo zvakare zvatakaita pacongress takaita muna December. Chimwe chezvinhu chatakurukura zvakare inhau yekuti utungamiri hwatichasarudza izvi tiri kuita maringe nekuti tigadzire mastructures edu adzokonoke nekuda kwedambudziko ratakasangana naro rekuzunguzika kwemusangano wedu uri kuratidza kuti uri kumuka zvakare uchidzokera kuva zvimusangano ziguruguru riya raizivikanwa kubva kare nakare. Saka tava kuti kubva kubranch ward district province kusvika kunational taane makore atatemera kuti aya ndo makore anotarisirwa kunzi munhu kana achifanira kunge achipinda musangano anofanira kunge ane makore akati. Zvinofambidzana nebasa ratakaita paya pataimbokurukura chiti hatina kupinda mumaby elections nekuti takanga tichiita inonzi structures audit. Tiri kunatsa musangano wedu kutsvaka kuti vedu ndavapi tipinde mugwara remusangano wedu weMDC. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatanga tichikurukura muzuva ranhasi. Nezvee chatawedzera inhamba kana kuti huwandu hwevanhu vanopinda mustanding committee. Standing committee inova ndiyo inoona maringe nekufamba kwemusangano zuva nezuva. Inova ndiyo inozopota ichimhangara kana kuti inozopa kuzivisa kudare guru reNational Council. Tawedzera vanhu varimo mudare iroro restanding committee kuitira kuti zvinatse. Taita kuti zvipe mukana kuti pakanga pasina umiriri hweva vakaremara, umiriri hwakakwana hwechidzimai, umiriri hwakakwana hwevechidiki, umiriri hwakakwana hunotarisa matirimana ese enyika kuti kuno vanobva kumatibeleland, kuno vanobva kumanikaland zvichienda zvakadaro. Tanga tichiedza kuti zvese izvozvo zvinatswe nekuti toda kuedza kugadzira utungamiriri hunombundira munhu wose, all inclusive leadership. Ndo zvanga zviri donzo guru ratanga tichirangana nhasi pamusangano wedu.
Tinobva kuti pane nyaya yenhengo dziri kunzi dzimbomiswa kuve nhengo. Masvika papi nenyaya iyi?
Panhau yemass suspensions kana kuti kumiswa kwevaimbova vamwe vevatungamiriri vebato reMDC, nhasi dare guru reNational Council rapa chisungo chekuti vanhu vose ivo vari vanomwe vakadaro vane kodzero yekuti vauye kuzozvizvikira nhau yavo kudare reNational Disciplinary Committee, uku vachazenge vachipa ufakazi hwekuti nhau dzavo dzavari kupomerwa dzakamira sei. Isu tiri musangano unotenda mujekeso uye unotenda mubumbiro remitemo, ungava webato redu kana kuti wenyika, nekuti ndo zvatinoshuvira. Dambudziko ratiinaro nderekuti munyika ino chakaita kuti tinge tiripo seMDC inhau yekutadza kuchengetedzwa kubumbiro remutemo wenyika yose nebato riri kutonga. Saka isusu hatifanire kuti tiite tsika imwe chete, tinofanira kuti titendere vanhu kuti vagone kuzvidzivirira vachishandisa bumbiro remutemo ratiinaro reMDC.